ndinozva maada itsi maviri izvo zvari kutoshandwa nevarungu vava zvidzokedzane zveagriculture nokuti iye zvino izvi zvaakunyadzisa kuenda kuzambia kunotenga chibage nicodemusly vonobhadhara vafarmers vokuzambia mari 390 petani vomuno mafarmers hamusamati mapedza kuvapa mari yavo kana kuti muri kunonoka kuvapa mari yavo saka yes yakuonekwa senecessary step yekuti without doing this zvaakutozofa zvachose saka regai tiite izvi kuchizvitaura manje ndoziya zvekunzi nyoka huru haizwi rume vakuona kuti tikasatodaro agriculture yakutozonyatsokutozofa kompliti nekuti masaido echibage haana chirimo yezvino hatingazadze masaido iyo echibage chokuimpota munoda kuti muwane vanorima muno
ko iyo nguva yekurima iyi ichiri nguva ichiripo here kana kuti chakanaka here kuti varimi ivava vachipiwa mali isiyiwaya kana mvumo tichiona kuti mwaka watoo pakati
zvakutotea nekutogadzira mwaka ichatevera ina pasina zvokuita zvekuti maadhaiseti aya anobva edited asina chiri kuita minga yanga yatokura mamotova nemasango anogara makava neshato saka zviri nani zvazvo ndezvekuti minda iyo ikiriwo irimwe tigowana chikafu pane zvekuti taakuenda kuzambia nekodimasii
asi chii chikuru chiri kutadzisawo kuti varimi vechitema vakapiwa minda vange vachikohwa
very good question pokutanga tanga vanhu vakange vachii munhu anoyapfu kumunda uku kafanika kana ari vecommercial agriculture vanhu vatemaini vaenda kucommercial agriculture vainzi une zvibatiso here vari mafomu avaivira konzi ee ndinazvozvibatiso saka kana vakazoenda vakaenda kuvachina zvibatiso ndodambudziko remutanga iroro dambudziko rechipiri nderekuti kune vacho vane zvibatiso vari kurima zvakanaka mapuraizi ezvaanorima havanosvika mukunorima kunokohwa vaikazivi kuti yakamira pai pane zvaiitika kare munhu aenda kunorima